atinofara zvikuru nezvataona are pamusoro rehaiko tiri kuita pazara nhasi iri ngobhi ndichi yedu kubva pekutifunga chaiko kuti izvo mhosva vanga vatina takatoshamisisawo vachibatwa nemhosva adzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva vosununguka obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavamuzeri kana vasunungurwa pazara nhasi
asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvitaurwa nevamwe munowirirana nazve
I think tiri kutangasa nyaya there are times zvekuti vanhu vanoitawo findingi iyoyo yekuti haa apa nomunga zvematongerwo enyika zviri kupindira haa apa chokwadi hapana ende pamwe pacho pamwe varigona kunge vachibhalansisa asi iri sedzesa handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yekuti hakati chekutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court zvotipa zvino mubvunzo wekuti saka kumajustice court tiri kutsvagei toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconviction ari kuuya aigosendekwa parutivi kuhigh court
tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo
totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinobhenefita bumbiro redu remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudhemonstrata masondo machoma apfuura takaona amaibiatric mutetwa vachifamba vega zvavo vakasimudza plakadi vachikomplena nenyaya yemarecoza ari kuitwa navachabangwaya vachiti vakatyora kodzero dzedu paererano nekuvhota kwatakaita idemonstration yavakaita vega and zvinhu zvinotenderwa takaona last time vaitisika mukarembwa vachinge vakonvinswa nekuti vakanga vadhemonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupesvedzera vateverwa nevanhu kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana kudhemonstrata nekuti vanhu naivo vanogona kuita sekukutevera ende vanobvumi kodzero yekuti vava vanodhemonstrata asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate zvinhu zvatiri kushora nekuti kumbiro redu remutemo rinotova edemonstration as a right